Ndingatange papi? Last week mai vakanga vachibva kubasa, ndobva ndavafonera ndakati ko mai muri sei? Vakati ya ndabva kubasa ndakutosvika kumba but ndiri kungonzwa weak, ndiri kungonzwa kuneta. Saka vadaro vakasvika kumba ndobva vati maybe mangwana ndichinenge ndichifeel a bit better. Ndobva ndazovafonera the next day ndichiti ko mai makunzwa sei? Ndobva ndaudzwa nasisi vangu kuti mama vanga vakarara zuva rose. Vanati vakanga varara zuva rose? She never does that. Ndakamboona vachidaro. Ndobva zvanzi vari kuti vari kungonzwa kuneta, vane fever, vane temperature but vari kungonzwa kuneta. Ndobva ndati all right. Then the next day yakauya chakanzi mai vachiri vakungonzwa kuneta but now havachagona kutora any fluids inside. Havasi kugona kumwa mvura, havasi kugona kudya. Ndobva ndati okay. Ndobva tambomira few hours ndobva tati gatifonere ambulance iyo yauzovatora. Ambulance yakauya yauzovatora. Ndobva pavasvika muhospitara kuchibatara ndobva taudzwa nadoctors kuti vane coronavirus.
Muchinge manzwa kudaro iwe semwana wakanzwa sei?
Zvanga zvichirwadza, zvanga zvichirwadza. Handisi kuda kunyeperai nokuti tanga takunzwa manews reports achingobuda achitaura mastatistics of vanhu vari kufa necorona. Saka kana kuona news tanga tisatogona kuona news nekuti zvinenge zvichiitisa kuti mwoyo wako urove uchiti mai chii chiri kuitika.
Zvadaro saka zvakafamba sei kuchipatara?
Kuchipatara vakagara ikoko 1-2 days zvichingonzi havari kungonzwa kuneta, tavaisa padrip but matests ari kubuda ari havazi too severe. Ndobva think second day ndobva zvanzi vatanga kukosora, havasi kugona kufema, vaiswa paventilator. So vaiswa paventilator ndobva tatanga kufunga kuti okay, kana vaiswa paventilator chii chinoitika nechirwere ichi. Ndobva tatsidza kuti kana chapinda mumalungs ako, immune system yako inorwirana nevirus yacho. But as a result of your immune system ichirwana nevirus, inokoza inflation in your lungs or the swelling in your lungs. And swelling in your lungs, that means auchagona kufema. But because hapana treatment ne coronavirus, only thing zvavanogona kuita madoctor is kuisa pa ventilator. Saka wakapinzwa pa ventilator, my lungs ako akahila enough to a point that anogona kutora kuti utanga kufema wega. Unenge uri okay. Saka isusu tanga takutomirira tichiti okay, saka we just have to wait a few days kuti my lungs amai ahile. And then kana ahila vachabviswa paventilator and vachauya kumba. Ndobva kwaita the next day zvichinzi vachiri paventilator tiri kungoti malungs avo ahile zviri kunetsa. Ndobva tazofonerwa later in the afternoon kuzvinhu zvanzi mai vashaya. Ndobva zvanzi nesi angaenda kunovatora mablood samples and whilst taking my blood samples hamene zvaitika. Suddenly you know she was gone. Her BP and the oxygen levels avango drop and ndobva vashaya but they couldn't pinpoint kuti chii chocho chakoza izvozvo. But tanga tichingofunga kuti maybe my underlying issues angava nawo ekidney before.
Mai vaiita basa rei uyezve imi munofungidzira kuti chirwere ichi vangange vakachiwana kupi?
Zvinooma kunyatsotaura kuti vakachiwana kupi but tinofunga kuti vakachiwana kuchibasa nekuti kubasa kwavo vanga vari nurse and vanga vachibatana nevanhu vakawanda vanorwara. Saka tanga tichingofunga kuti vari kubasa nekuti vanga vasina protective gear, magloves kana chii vari kubasa vanogona vakachibata ikoko.
Zvamira zvakadaro, pane hurongwa here, makakwanisa here kuona mutumbi waamai? Nekuti kune dzimwe nyika vari kubva vati hurumende dzemo ndo dzinotora mutumbi vachinoviga nezvimwe zvakadaro. Imi makabatwa sei ikoko?
Zvakaoma izvozvi. So ndandaenda kunoona sisi vangu, but biggest problem iripo pane lockdown. Vanhu vakawanda havabvumidzwe kuuya kuzobata maoko. Saka tingori imomo mumba tichingoti vanhu vachingomesejana vachiti zvakaipa chichichi, but izvozvi hatitomboziva kuti zvichaitika sei.
Asi mune urongwa here hwekuti munoratidzika amai, kana kuti vanga vane urongwa hwavakambotaura here?
Vanga vatiudza kuti vari kuda kucremateiwa and zvanga vachida, but problem iripo hatigone kuita anything nekuti nenyaya yelockdown.
Tombotarisa hedu pakurarama kwavo, vasiya vana vangani uyezve iwe uri wechingani mumhuri mavo?
Vasiya vana 3 ne 5 grandchildren.
Iwe uri wechingani?
Ndiri last born.
Nematambudziko shuwa. Ko vamwe kumusha vari kutambira sei zviri kubva kwamuri ikoko?
Zvakaoma nekuti vanhu vari kumusha vari kungoti hapana zvatinogona kuita kana kuti tiuye tifly ikoko. Maborders ose akavharwa, all my countries ari kuvhara maborder, vanhu vari palockdown. Kana kuenda kucrematorium hatisi kutombobvumidzwa more than 10 people.
Mai vanga vane makore mangani uyezve uchavarangarira sei iwe semwana wavo wekupedzisira?
Vanga vari 8 years old. But main thing namai vakanga vachida kuti tifare muupenyu. Ndo zvavanga vachingoda. Kana even vashaya vanga vachingoti kana ndakashaya ini ndiri kungoda kuti imi muite upenyu hwakanaka and mufare.